Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubumbi 10, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubata chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa matambudziko evashandi vayo. Panguva iyo vashandi vakazivisa kuti kutanga nemuvhuro unouya vanenge voshanda mazuva maviri chete pasvondo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotumira mashoko ekunyaradza mhuri yeBritain zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi veko Queen Elizabeth, Prince Philip. Chizvarwa cheZimbabwe chotatsurana neshasha yekuAfghanistan mumutambo wetsiwa uri kuitwa kuDubai manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 37,147. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 1,535. Vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 11,694 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga nezuro. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru zana nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 178,237. Vamwe mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 834 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose vave pazviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 27,968. Vabereki nevadzidzisi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yemihoro yevashandi vayo kusanganisira varayiridzi, vachiti izvi zvikasaitwa nekukasika zvichakanganisa zvakanyanya dzidzo yevana. Izvi zvinouya panguva iyo rimwe sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbozivikanwa seApex Council, rakazivisawo nezuro kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri chete pasvondo kutanga nemuvhuro unouya nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Nhaurirano pakati pesangano iri nehurumende nemusi wechina hadzina zvadzakaburisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakauyana kuti muhoro watapuwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamera nemararamiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kuti chengetedza nekuti batisa basa kwemazuva maviri. saka karure zikopsu rinovari nosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririrwa rakapa chifungo chokuti takuenda kubasa muvhuro nechipiri chitatu nechina nechishanu tinge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana vavairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati, nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa zvikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya, sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Sembereki, ndokushungurudzika zvizhinji. Nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nao zvikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yevadzidzisi. Vapewo mihoro inogutsa moyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyangwe nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vabhani manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanotsungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndiwo hunokuvara. Vamanokore vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. Vamanokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzika midzi.
Tikati isusu vadzidzisawo mazuva maviri chete hapana chinenge chafamba ipapo. Tinge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndoita akauya mazuva maviri, koma mumazuva matatu manaya mwana anenge achidii anodzidza kusei.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya yedenda reCovid-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidzwa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varairidzi vanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varairidzi vanoda kudzidzisa mazuva yese asi mari yavanotambira ndo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabus haakwanisi kuti akavhiwe nevarairidzi vachichato vachinda pa 2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mavhima. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ave kunyaradza mambukadzi wekuBritain Queen Elizabeth pamwe nemhuri yeBritain neNorthern Ireland zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi Prince Philip avakashaya nezuro. Mumashoko avo vaMnangagwa vati ivo vakamirira hurumende nevana veZimbabwe pamwe naivo pachezvavo vari kuchema pamwe naQueen Elizabeth nemhuri yose nekurasikirwa kukuru uku. Prince Philip vakashaya mushure mekumbogara muchipatara kwenguva ndefu. Vakanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna verimwe dunhu reSomalia apona muchiitiko chekuedza kumuuraya apo munhu anga akazviteya nemabhambu aputisa mabhambu aya panze peimwe imba yekudyira iri muguta rebaidhoya kuchamhembe kwakadziwa kumadzokero kwenyika iyi. Vaona zvichiitika uye vakuru muhurumende vati munhu anga akapfeka mabhambu uyu aedza kusvika panga paina gavhuna vedunhu rebei vaali wadhiedzo asi avharirwa nemuchengetedzi vagavhuna ava. Vanhuwo zvavo vatatu pamwe chete nemuchengetedzi mumwe chete vafa paputiswa bhambu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mutori wenhau anobva iye kwaMutoko uyezve akatanga iye chiteshi chake chichange chiri padandemutande chakanangana nevanhu vekwaMutoko.
Ini ndinotya Stuart Katiza Mapfumo. Kampani yandatanga inonzi Kano yeWanyai Broadcast live stream pa Facebook nepa YouTube apo tinenge tichitaura nhoroondo dzekwaMutoko nekusimudzirawo kugara kunoita vanhu kwaMutoko tichitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitika kwaMutoko ikoko.
Apa muri kupi uyezve sei makafunga kutanga nepfenyuro yenyu padandemutande?
Ini ndiri kuCanada, ndinogara kuCalgary kuCanada, asi ndakagara ndingori nechido chemutauro wekumusha kwangu nekwaMutoko ikoko ngekuti ndokwandakazvarirwa ndokwandakakurira zvekare ndakaenda kuchikoro ikoko ndisati ndaizoenda kuAmerica kuenda kuuniversity. Saka ndakagara ndingori nechido chekuti titaure nemutauro wedu zvekare tichironga zvinhu zvinoitika kwaMutoko tiri pamwe chete nekuti vanhu vasazvikanganwa ngekuti dzimwe nguva tino kanganwa kwatakabva. Saka inini mwoyo wangu wakagara uchingoda kusimudzira zvepaMutoko zvekare ndakanga ndichitanga kunyora bhuku rangu randanga ndichinyora rechibuja ndiwo mutauro kwaMutoko pakuti vanhu kwaMutoko vanonzi mabuja. Saka ndakatanga kunyora mashort stories angu echibuja about 3-4 years ago but ndakanga ndichingotindikanyora pamwe ndobvoisa pasaidi ndikanyora ndivanaisa pasaidi hazvisati zvanyatsopublishwa. Saka kwaMutoko uku zvekare kwakange kwatanga imwe organization yakatangwa iko zvinezvi yedevelopment inonzi MUST. Saka ndakadaidzwawo pagrupu iroro bva ndangojoinawo. Saka tikuona kuti inga vanhu vari kutofunga zvandiri kutaura mumusoro mangu mukuti ndiite paprogiramu yangu iyi ndobva ndangoti regai ndichitanga broadcast yangu. Inini background yangu ndeyejournalism nemas communication ndizvo zvandakaitawo kuchikoro ndizvo zvandakambosenzawo kumusha kuzimbabwe ndichiita. Saka ndangoti aiwa regai nditore opportunity iyoyi kuti tiitei ndishandisawo ndiite bring back kune vanhu vangu and tichitaura nyaya dzekumusha kwedu tichitaura nemutauro wedu kuti usarasike.
Toko uku makadzidza kupi kuti vanhu vanyatsonzwa nekuti mwangati makazosvika sei kuCanada ikoko?
Makore ekutanga masabhiza bhiuku ndakaenda kuchikoro kuHarare kunyandoro. Ndinokwakwaita politics dzakawandisa kuma1960 uko ndichiri mwana mudiki. Ndabva ndaenda kumusha kwaMutoko kubva ndafunda panyadziri. Pandapedza panyadziri kubva ndaenda kunyamuzuwe mission. Pandakabva kunyamuzuwe mission ndobva ndapedza high school kubva ndazoenda kuAmerica kuenda kuuniversity kuAmerica. Kubva ndapedza chikoro kuAmerica kubva ndadzokera kumusha kuma1981 kubva ndaroorwa ndasenzawo kuZBC ndasenza kuziyana nedzimwewo nzvimbo dzandanga ndichisenza ndichita zvepublic relations kubva ndazouya kuno kuCanada.
Pachiteshe penyu apa munenge muri kutaura nevanhu vekwaMutoko chete here uyezve mune muchitaura nezvei?
Chiteshe changu ichi kano yeWanyai vachiri kuti hello my friends kana kuti tikutambiri shamwari dzangu kano ikumoresa Wanyai is my friends kana kuti wanhu wangu. Saka tinenge tichida kuchitaura tichitaura nemutauro wekumusha kwedu tichitaura nevanhu wekumusha kwedu ikoko kwaMutoko vari kungoitawo zvinhu zvakangowanda wanda ngekuti tirikuona kuti tirikunge takanikanika kusaririra plus chakanyanya kuti vanhu vafome group randataura iri rinonzi masi inyaya yematombo ekwamutoko aya ari black granites ayaya vanhu vashungurudzika vanhu ikoko kuti imi ngatiisei misoro pamwe chete tione kuti chii chiri kuitika isusu hapana zvatiri kuwanawo nyika yaparara makomba angosiyiwa zvikoro hazvina kana zvinhu zvakawanda muchikoro imomo asi pane vanhu vari kubhenefita kubva kumamainzi ekuo kunoku saka tangatingoda kuti titaurewo nemaresources anobva kwamutoko neupfumi huri kubva kwamutoko zvekare tichiitawo tsika nemagariro ekwamutoko ikoko tichitaura nerurimi rwedu saka tinenge tichidaidza vanhu vakasiyana siyana vanobva kwamutoko kuri kuitika zvanhu zvakawanda pane inongowanda toita line up yevanhu vatinoda kutaura nawo hurudza dziri kurima kumusha ikoko nevamwewo nhasi ndangatitaura nehurudza dziri kurima dziri kudiaspora asi vachibva kwamutoko vari kuita farming inotyisa kucalifornia kunana ohio nekuengland asi mazimbabwes vanobva kwamutoko saka tinenge tichida kutaura nawo iwavo kuti vanhu vazivewo kuti kune vanhu vanobva kumusha kwavo vari kuita zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kuitikawo pasi pano pese tinenge tichitaura zvecovid tichitaura nezvirwere zvakasiyana siyana tichitaura nemadokta anobva kwamutoko ikoko kanoye kanoye kanoyewe kwedu pindai wanyaya itinyepa nenyasi tiuda kutaura nyaya dzokumusha kwedu naiva tichiita kamutombo kanyai kubva kutinosekiwa nevanhu vachifunga kuti tichadozviziva aiwa uyai tirekete pano uyai ndino vasangwadzi venyu spiwe katidza mapfumo munotiona pafacebook pakanoi wanyai munotiona futi payoutube tinenge tichatoo zvekunyeperana zvekuita kuti kana maonawo vamwe mavakotora moti uyai pano muteerere zviri kutaurirwa nevo kweduzvi ndizvo zvatiri kuda titeereiwo pafacebook nopayoutube po pakanoi kanoi wanyai broadcast toona naipo pai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutiendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Kusanganya uye ndiri muWashington
iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives kana kuti upenyu hwedu gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checovid-19 uye kuti masangano evarimi ari kubata sei nyaya yecovid-19 iyoyo pamwe chete nenyaya yekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai vepgt vanove zvakare murimi kumacheke amai jiti mungatiudza kuti dambudziko rechirwere checovid-19 muri kuribatawo sei imi sesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union
zira kuti munhu wese anga achivaccinatwa even though zvisiri zvekuti ndezvekumanikidzirwa asi tongokurudzirana kuti vanhu ngavaende zvavo vanovaccinatwa kuitira kuti chirwere chisapararire
tinoona kuti mapurazi nenzvimbo dzakawanda dzinorimwa inzvimbo dzinogona kunetsa mafambiro evanhu vanenge vachizokutarisirwa kubaya vanhu nhomba zvinhu zvamungataura kuti hurumende dai yaita kugadzisa matambudziko aya
kune avanoti mamobile clinic vazhinji makliniki ariko kunzvimbo dzakasiyana siyana iko zvino vachiri kubayira provincial hospitals saka vazhinji havakwanisi kuti vakwanise kufamba kuenda ikoko nokuti pane mba kuda mari dzetransport saka tiri kukurudzirawo hurumende kuti dai vanga vaita kuti zvive mavaccinations aya asvike paclinic level inenge iri mumawadi kuitira kuti munhu wese akwanise kuwana access yekuenda kunovaccinatwa
sesangano mune zvidzidziso zvamuri kupawo here kunhengo dzenyu
tinodzidzisawo zvekare iyo yekuti social distancing uye kuti vapote vachigeza maoko kana vachinge even kana kumabasa chaiko kwedu kumapurazi tinoonawo kuti vanhu vari kugeza maoko vari kupractisa hygiene yakakwana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvekare tinoprovidawo mamaski kuitira kuti vanhu vange vakavhara mhino nemukanwa tino pao shikari maflaya ni kwa tisinge tichifamba tisinge tichitari za uvano ni kuwa tisisa kuti davanche njerewe chirwere ichi nukuti chirwere ichi chiriko shwicho kwa adi wanuwarufa saka tino kuru tira shaka simba pese patino famba pese patino ngetiri kuti wanuwa practice social distancing iyo yo shikari kukisa maoko ni shumwe shaka daru daru shunukwe tuita kuti COVID isa paradida.
Uno mwaka wekutengeswa kwefodya matambudziko apa ari kusanganawo nenhengo dzenyu padziri kuenda kunotengesa fodya kana kuti amunotarisira kuti anogona kusangana nenhengo dzenyu
kana mafarmers vanotengesa fodya dzavo tine dambudziko nemaroadblock mapurisa tinoona TIMB Tobacco Industry Marketing Board inopa mutemo wekuti varimi vanofanira ku takura fodya yavo yakawanda panguva imwe chete sekuti 100 bales kana kuti truck inotakura 7.5 ton kana kuti zvichikwira zvichienda mberi saka community inenge yakuisa fodya yavo pamwe chete then vadaro munhu mumwe chete anokwanisa kuenda onorepresenta mamafarmers asi kana vachinge vakuenda tirikuona dambudziko rekuti vanomiswa pamaroadblock kuzopesira vazhinji vakufamba usiku kutya mapurisa kuti tinozonomiswa saka tinokurudzirawo mafarmers ipapo namadrivers kuti ngavashandise mota dzinenge dziri roadways kuitira kuti vasazonetsane namapurisa nekumiswa miswa uye tirikurudzirawo kuti tishande zvakanaka namapurisa mapurisa vasamisawo mota idzi zvakanyanya kana pasina chikonzero kunze kwokuti paine chikonzero atyora hake mutemo aiwa tingati vanenge vachiitawo basa ravo asi tongokurudziranawo muna mapurisa kuti please fodya ngairege kumiswa miswa pamaroadblock nokuti tiri kuzoona matambudziko ekuti vanhu vanozobirwa especially kana vachinge vazofamba usiku saka tinokurudzira mafarmers kuti ngavatarisewo kuti transport yavari kushandisa yakamirawo sei ive transport iri reliable fodya yosvikawo nenguva.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maive PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia muchaverengerwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Kunonoka kwegadziriro yesarudzo muSomalia kuri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo emunyika iyi. America iri kushishikana zvikuru nekusamira zvakanaka kwesarudzo dzemuSomalia izvo zviri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika izvo zvinosanganisa kuchengetedzekana, kugadzikana nekusimudzirwa kwenyika iyi. Vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Bumbiro remitemo yeSomalia rinoti sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika dzinofanirwa kuitwa mushure nemakore mana esarudzo yekupedzisira. Muna Gunyana mugore ra2020 mutungamiri wenyika iyi vaMahomed Abdullah Mahomed vanozivikanwa nezita rekuti vaFarmajo nevamwe vatungamiri vashanu vanova nhengo dzeFederal Member State yemuSomalia vakabvumirana neurongwa wekuita sarudzo idzi asi hadzina kuzobudirira sezvo mapato aya akatanga kupumana huroyi vakatadza kutaurirana nekuyananisana kuti sarudzo idzi dziitwe. VaFarmajo vakapedza basa muna kukadzi asi vakaramba vari pachigaro vachiti paramende yakanga yatara kuti vaigona kuramba vakabata matomu kusvika sarudzo dzemugore ra2020 dzaitwa muna Gunyana. VaFarmajo vari kuramba kurudziro iri kubva kumauto yekuti varege basa uye kutungamira vemauto sezvaiitwa panguva yekunonoka mukuchinja kwezvematongerwo enyika muna 2012 na2016 munyika iyi. Izvi zviri kukonzera kuti pave nekusagadzikana pakati pemapato anopikisa nemauto ehurumende uye zvakakonzeresa kuti pave nemabhambo akaputika muna kukadzi muguta reMogadishu apo vemapato anopikisa vanga vakaronga kuratidzira kusafara kwavo nehurumende. Mamiriro ezvinhu aya anonzi ane njodzi uye anofanira kugadziriswa nekukasika. Tinokurudzira vatungamiriri venyika yeSomalia nevatungamiri vematunhu kuti vasendeke parutivi zvinetswa zvematongerwo enyika kuti vachengetedze mabasa avo kuvanhu veSomalia uye vabvume kuita sarudzo dzakachena, dzakajeka uye dzinosanganisira vakadaro vaBlinken. Kusawirirana kuripo parizvino kuri kunokanganisa budiriro yakaitwa kusvika parizvino. Kuvandudzwa kwezvinhu kunodiwa nechimbi chimbi kuitira kuti Somalia ienderere mberi munzira yekudzikisira zvikwereti zvayo uye inotadzisa nyika iyi kurwisa vanofurikidza mwero. America inoti inotsigira kodzero dzevanhu vemuSomalia dzekuratidzira murunyararo uye vachipokana zvakasimba kushandiswa kwechisimba nechero bato. Tinokurudzira vatungamiri veSomalia kuchengetedza ramangwana renyika uye kuti vawane chibvumirano chekuita sarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika nekukurumidza. Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC.
Boika, uyo anovashasha ile bande re World Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinjana zvipatsira naDarwin mumutambo une maraundi matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoika muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eInternet kana badandemutande nezvivhitivhiti zvange zvichibudisa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzana nemupamhanga vati vanovimba Boika kuti achazvakasha chikomana chekuAgastan chaizvo uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina, ende totemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Munhu ngatitsemurwe, ende teitori naye maindaneti ndobasa ravo. Teitori kana paYouTube tichitona ese ese tichitsigira umwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shasha yemutambo wekarate vasimba Rashe Mapfumo uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanoti vanofarira mutambo waanoita iyoyo, so tinofara chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura neStudio 7 ari kuDubai, Boika ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwatidza kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugare wemasvingo kunzvimbo yemashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndikutarisira kukunda nokufara kuti ndinge ndichitambira mutambo kunze kweAfrica. Zvino zvinotsvati pamukana yakakura, nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana totomwandiroshandisa mukana ndinonzwa kufara.
Mumwe muraridzi wetsiva uye aimbovashasha yenyika yose muchikamu cheNational Lightweight Champion, Emmanuel Stafnika, akurudzira Boika kuti ashinge uye apotsere zvipatsira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhedza Darwin maraundi matanhatu asati apera, kana kuti technical knockout, TKO.
Kana painda akandiudza kuti mukoma chamuenda kufight, saka ndotomushuvira rombo rakanaka. Attack adipo wacho musha karuvi munhu ngaanuke rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boika uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyus Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu, Boika anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godrim Timba.
tabatashwa kumagume chirongwa chedu. Iwai nesu zakare mangwana. Kana mshida utitumira samba mboja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nawo dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.